tukunza japraiser for the first time ku USA ne ku Canada.
Japraiser achatanga kuya ku America. Achaita 3 shows. First show achaita ku Dallas, Texas, musi wa 29 July. The second show achaita ku Washington DC, musi wa 30 July. And then the last show ya America arita ku Indiana. Wa 31. Apeza ipapa achenda ku Canada. Onoriza ku Toronto. Zwa 5 August. Onoriza ku Edmonton. Zwa 6 August. Dine 3 guys wandrugu shanda nao. One is based in Canada. Umari based ku Texas.
Zwaka tora nguva yaka reba sei kuti imi. Nevamwe venyu mwani kwe mchi taurana na japraiser. Auye kuno ku America. Nekuti akandike kutanga achuya imo muno mu America.
Kuti zvakatora mwedzi mitatu kuti tisvike patavi. Taka tanga kusvika kwaari taona kuti anga ane mbiri vanhu vazhinji vange vachimubvunza kunoko vachiti hamungangotiunzirawo here ja. Saka takatanga kutaura naiye namaneja wake kuti tiwirirane kuti tingavaunze sei.
Dzipi dzimbo dzajapresa dzingatarisirwe neveruzhinji vangangoda kuona vachiuya kumutambo uyu?
Dziyo dziri kunetsa mazuva ano iri kunyanyo netsa iChinamira neimwe inonzi Hello. Ndodziyo 2 dziri kutarisirwa nevanhu vese. Chimwe chinhu chiri kutarisirwa nevanhu kutamba. Kunenge kuchiita bendi yacho panenge pachirira dziyo idzodzo. Vanhu varida kuona japresa achitamba.
Muri ipapo matimi ari kuuya ega here japresa kana kuti ari kuuya nemasoja? Tinoona pane vasikana vanotamba chaizvo nevakomana vanotamba chaizvo. Vese vari kuuya here kana zvive zvakamira sei?
Japresa ari kuuya nebendi rake yanenge ane vanhu. Saka ari kuuya nebendi raanokwanisa kuti anga achiridza vanhu achiona achitamba.
Matikiti ekuti vanhu vapinde pamutambo uyu anowanikwa kupi? Uyezve ari kutengeswa mari yakaita sei?
Matiketi ezvino izvi tiri kuadvertisa paFacebook neonline. Vanokwanisa kutenga matiketi kubva kwandiri taurai mupambire indiri kunoko kuWashington DC. Pane musikana anonzi Farai ari kuIndiana nemukomana anonzi Haslam ari kuTexas. Vari kuCanada vanokontakta Slice T. Tatumira maadvits akawanda, tatumira matext message nemaWhatsApp. Saka vanhu vanoziva kwekutibata. Tine matickets ari kutengeswa online vakasecha paEventbrite. Vanowana matickets acho apresi. Matickets acho ari kuita maearly bird, hatinoti maearly bird. Vanoda kukurumidza kutenga matiketi achiripo ari kuita $40. Kana maearly bird tickets apera, tichange takutengesa maadvance tickets anenge achiita $45. Tiri kutarisira kuti padoo tichange tisingatengesa matiketi nekuti matiketi atiri kutengesa awanda. Saka tinozozadza nzvimbo dzatiri kuita. Saka tinokurudzira vanhu kuti vatenge matiketi nekuti tinenge tisina matiketi padoo.
Mutambo uyu uri kuitirwa kupi? Tombotarisa imo muno muWashington DC.
Mutambo wekuDC uri kuitirwa kuSterling. Pane nzvimbo yatakawana inonzi The Studio. Inzvimbo yakakura stereke yakanaka and takaita arrangement nehotel iri pedyo kuitira kuti vanokwanisa kuya kunakirwa kushoo kwajabreza vozorora vozofuma vosimudzira muswesani.